manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu kurume 15, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vopa madzishe zvikakarara zvemotokari vachiti hapana chakaipa kuti vatsigire bato ravo.
UGI mona zvichinzi madzimambo akatsigira declaration ye independence yakaitwa navaSmith. Saka tinowana kuti madzimambo pachawo nguva zhinji vanoita sevanorerekera kudivi remapato anenge achitonga.
Asi vanopikisa vanoti izvi hazvisi pamutemo. Mapurisa otaura kekutanga nezvezvikonzero zvekurambidza Winky D kuimba kuchitungwiza. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakurudzira madzishe nemasadunhu pamusangano mukuru wavanga vachiita kuulawayo nhasi kuti vachengetedze runyararo munharaunda dzavo pamberi pesarudzo dzegore rino. Mapato anopikisa munyika anogara achishora mamwe madzishe nekupindira munyaya dzezvematongerwo enyika achitsigira bato riri kutonga reZANU PF. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
VaMnangagwa vapa mamwe madzishe zvikakarara zvemota zvemhando yeIsuzu uye kuvavimbisa makadhi ekurapwa ePismas magetsi pamisha yavo pamwe nekugadzira migwagwa yemunzvimbo dzavanogara. Kunyange zviri kupiwa madzishe izvi zvichibva pamitero yehurumende, VaMnangagwa vati vanoona bato ravo reZANU PF riri iro rinokodzera kupiwa rutsigiro apo vange vachikurudzira madzishe kuti achengetedze runyararo.
We have to defend the identity and the respect of the African person by voting for the only revolutionary party in this country, ZANU PF.
VaMnangagwa vati vachaenderera mberi vachitarisa nekugadzirisa zvichemo zvakasiyana-siyana zvapiwa nevatungamiri vekumaruwa ava, kusanganisira kuti pasave nevemabhizimisi anoita zvicherwa munzvimbo dzekumaruwa vasina budiriro yavanounza munharaunda. Vasetsa vanhu vanga vari pamusangano uyu pavati vashamisika kuti chimwe chezvichemo chemadzishe ndechekuti vanoda kupiwa mari yekunze. Mutungamiri wekanzuro yemadzishe Ishe Fortune Charumbira vataura mutungamiri wenyika vasati vatora mashoko avo vatora nguva yakareba vachirumbidza utongi hwehurumende yavaMnangagwa. Vati kunyange hazvo madzishe achifanirwa kusave nedivi ravakarerekera, zviri pachena kuti bato reZANU PF ndiro rakakodzera kuvhoterwa. Bumbiro renikemo yenyika rinobudisa pachena kuti madzishe havafanirwa kupindira mune zvematongerwo enyika, asi pave nenguva vacharumbira nevamwe vachiratidza divi ravakarerekera. Vacharumbira vakatendeswa kumatare nenyaya yavo yekutsigira bato reZANU PF iri. VaMnangagwa vati vanhu vemunyika dzakasiyana-siyana pasi rose vanodada nekuve netsika nemagariro avo pachavo, vakati zvakakosha kuti vanhu munyika vasade kutora tsika dzakaipa sekune dzimwe nyika vachisiya dzavo. VaMnangagwa vati nyika inofanirwa kuvakwa nevene vayo, asi izvi zvinoitika chete kana vanhu vose munyika vakaguta. VaVincent Chakunda, mudzidzisi wezvidzidzo zvepamusoro zvebudiriro nekutongwa kwematunhu uye vari muongorori yakazvimirira. vati hazvishamisi kuti vacharumbira nemamwe madzishe vari kudivi rehurumende yeZANU-PF.
PaUDI munoona zvichinzi madzimambo akatsigira declaration yeindependence yakaitwa navaSmith. Saka tinowana kuti madzimambo pachawo nguva zhinji vanoita sevanorerekera kudivi remapato anenge achitonga nokuda kwezvikonzero zvakawanda zvinosanganisira chokutanga mabenefits pachawo, nokuti nguva zhinji mambo unokora kubva kuhurumende nezvimwe zvakawanda zvinoita kuti umambo naiye mambo ave nechiremera mukuita kwake kwebasa.
VaSweden Chirodza, mutauriri webato reCCC mudunhu reBulawayo, vatsinhirawo zvimwe chete.
Kasike kutanga tichicharumbira vachorwa nevanhu kwezve dare redzimhosva rakatombovaona vaine mhosva dzinova zvinhu zvakaita kuti vanhu vasafare pavakasarudzwa mukomiti yeAfrican Union. Munangagwa vagara vanozikanwa nyaya yavo yekushandisa maoko ehurumende kuita zvematongerwo enyika. Apa hurumende inenge itarisirwa kunzi itaitira munhu wese zvakaenzana.
Murongi wezvekufambiswa kwemabasa musangano reElection Resource Center vaSolomon Bobo Spunu varumbidza kurudziro yekuchengetedza runyararo, asi vatiwo zvakakosha kuti madzishe ateedzere mitemo yenyika. Musangano wemadzishe unoitwa gore rega rega, asi waive wambomiswa kwemakore matatu apfuura nekuda kwekutekeshera kwechirwere cheCOVID-19. Musangano wegore rino ndiwo wekutanga kupindwa nemasadunhu. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Vanhu vazhinji munyika vanonzi havasi kudya zvinovaka muviri, izvo zvinonzi nenyanzvi zvinokanganisa utano. Izvi zvabuda muongororo yaturwa nhasi neZimbabwe Statistical Agency kana kuti ZIMSTAT. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitura zvavakawana muongororo iyi, mumwe mushandi weZimstat vaGron Chirongwe vati ruzhinji rwevanhu munyika harusi kudya zvinovaka muviri uyewo zvine utano.
Mukudya kwakakwana kweprotein tinofanira kuti tichiti 10% kusvika pa15 inenge iri protein, 5 kusvika pa30 anenge ari mafuta, 55 kusvika pa75 anenge ari macarbohydrates kana kuti mastarch kana kuti zvinhu zvakafanana nechibage nezvimwe zvatinoshandisa kudya.
World Health Organization inoti munhu anofanirwa kudya zvine macalories ari pakati pezviuru zviviri 2000 calories nezviuru zviviri zvine mazana mana 2400 calories. Vachirongwe vati ongororo yavo inoratidza kuti vanhu munyika havasi kudya chikafu chine simba rinotarisirwa iri.
Zvakaonika kuti muZimbabwe vanhu vaidya chikafu chine macalories pamunhu wega wega pazuva ze 1791.
Asi Dr. Henry Madzorera vaimbova gurukota vezveutano vati kusadya zvinovaka muviri kune njodzi yekukanganisa utano.
Nutrition yakanyanya kukosha munyika, inoitisa kutidzivirira anonzi machronic diseases ayaya anosanganisira makensa, you know, diabetes, zvirwere zvemoyo, BP.
Vawedzerawo vachiti hurumende inofanirwa kugadzirisa matambudziko ari munyika kusanganisira kushayikwa kwemabasa. Ongororo yeZimstat yaratidzawo kuti vanhu vakawanda munyika vari kudya zvikafu zvakatsetsenurwa zvinonzi navamadzorera zvine njodzi.
Zvinhu zviri over refined, zvinhu zvisina mavitamins neraffage. Vane kame kakaindi kemalnutrition vanongopedzisira vane mazitumbo vari overweight asi vasina mavitamins akakwana.
Tsvakiridzo yeZimstat inoratidzawo kuti kunyange zvazvo vanhu vachikurudzirwa neWorld Health Organization kudya michero nemuriwo ine uremu hwemagiramu mazana mana pazuva, muZimbabwe muri kudyiwa makirogiramu 91 nemaviri chete. Nyanzvi mune zvevashandi vatapiwa macheka vati mihoro yevashandi ndiyo inosunda vashandi kuti vadye zvisingavaki muviri.
Vakawanda vari kushaya zvekudya zvinovaka muviri nekuti mikohwo iri kupiwa vashandi haisi kutendera kuti vawanikwe vachidya chikafu chakasvika.
Mukuru weZimstat vataguma mahonde vati ndekekutanga sangana ravo richiita ongororo yakadai. Zimstati yakabatsirwa nesangano Common Market for Eastern and Southern Africa kana kuti Komesa pamwe nesangano Statistics Norway. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.
Mutungamiri wesangano re Rosaria Memorial Trust iro rinorwira kodzero dzevanasikana amai nyaradzai gumbo nzvanda vanoti iwo nevamwe vemasangano akazvimirira ekuAfrica vakasvitsa chikumbiro kana kuti petition kusangano re United Nations kuti musangano mukuru weCommission on the Status of Women unokokerwa nesangano iri uitirwewo kuAfrica sezvo mamwe masangano asina zvikwanisiro zvekuenda kuNew York gore negore. Ngatinzwe hurukuru yaitwa namavhilas mushanganya uye weStudio 7 naamai gumbo nzvanda nezvenyaya iye.
Chimwe chikuru chatiri kuzokurudzira ndechekuti kweiwo musangano wepagorosho unoitwa nemubatanidzwa wenyika dzese wadii kunge uchiitwawo kune dzimwe nyika usingangoitwa kunyika yeAmerica kuNew York ikoko sekuti hatisi tese tinokwanisa kuwana mari dzendege kana mari dzekugara ikoko asi zvikanzogore rino. Musangano uyu waitirwa kana munyika yemuAfrica. Madzimai mazhinji nevechidiki vemuAfrica vanenge vachizokwanisa kupinda musangano uyu. Gore rinouya voendawo kune imwe nyika kana kunana Latin America. Saka takazosumudza semadzimai emuAfrica, madelegates emuAfrica emaNGOs anozvimiririra kuti tipe petition yedu chisuo chedu kuUnited Nations kuti venyu panounganiwa ipapa pagore sangano ichingoitirwa kuAmerica chete sekuti zvinorabva zvichitidzikisira pasi zvisingapo mukana kune vamwe vedu vanogara kunyika dzakasiyana siyana kunyanya kumaruva kuti tinge tichipinda musangano uyu asi misangano iyi iri kutaura nezveupenyu hwedu uye tine ushuwowo hwokupa pfungwa dzedu kuti upenyu hwedu hungagadzirika sei saka zvinopedzisira vane mari nevane mukana ndo vaakuita zvisungo zvaakuratidza gwara kuvamwe vese kusanganisirawo isu tinogara kumaruva.
Imi sevanhu vanogara kumaruva nevamwewo manga muri kupinda sei mimisangano iyi uyezve manga muri kusangana nezvimingamupinyi zvipi?
Chekutanga chatakaona ndechekuti chero hazvo pane mukana wekuti isu tinogara kumaruva tipinde misangano yakafanana naiyoyi dambudziko guru nderekuti kwatinogara dzimwe nguva kunenge kusitorina dande mutande racho kusitorina masaisai acho uye dzimwe nguva kwatinenge tiri nenyika dzatiri zvinenge zvichidhura kubhadhara kwacho kuti unge uri pavirtual saka ndomamwe matambudziko atinotarisana nawo.
Mutungamiri wesangano reRosaria Memorial Trust amai nyaradzai gumbo nzvanda vachitaura namavhilas mushanganya uye weStudio 7 vari parunhare kwaMurewa. Mapurisa eZimbabwe Republic Police anoti haana urongwa hwekumisa kana kuvhiringa mitambo yevaimbi achiti kuvhiringwa kwemutambo waWingi D kuchitungwiza musi wa 3 mwedzi uno kwainge kusina kutarisirwa. Mapurisa anoti izvi zvakazoitika apo veruzhinji vainge vapinda mumutambo uyu vakavhunduka mushure mekunge mapurisa aive nembwa apinda panzvimbo iyi achida kuona kuti hapana vanhu vaizoputa mbanje nezvimwe zvinodhaka here pamutambo uyu. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyating vaudza Studio 7 kuti ZRP ine chirongwa chekudzivirira vanhu kuti vasapute mbanje nezvimwe zvinodhaka uye pakasvika mapurisa paDamview paeridza Wallace Chirumiko uyo anozivikanwa nerekuti Wingi D ndipo pakaita bararamhanywa izvo zvakazoita kuti mutambo uyu umiswe.
What we did pataka deploy our commander ready including K9. Unfortunately pakaita panic pakaita ma disturbance zvakazoita kuti show it was stopped by the police. It's really something chapter, but basically we had focused on ensuring to anhuesangware pashow ipapo hapana munhu aita zvemadrug.
Vanyati vaenderera mberi vachiti ZRP haina urongwa hwekurambidza kana kumisa mitambo yevaimbi asi kuti inotoda kuti vaimbi vaibatsire kurwisa dambudziko rekushandisa zvinodhaka.
We are not targeting any particular musicians shows, no. And we even want my musicians to try to assist in the fight against drug and substance abuse. That's why we were saying, remember Vapanano Rwanda. Of course, we are not sure about the specific figures, but the real issue is tangataka deploya kutanya the drugs and substance abuse. That's why I find it to remember tangatziripo.
Asi mapurisa haana kugumira pakumisa mutambo wa Wingi D sezvo akaita zvimwe chetezvo kune mumwe muimbi Braveman Chizvino uyo anozivikanwa nerekuti Baba Harare akarambidzwa kuenderera mberi nemutambo wake nemapurisa pasina zvikonzero. Zviitiko zviviri izvi zviri kushorwa nevanhu vakawanda kusanganisira vezvematongerwo enyika, vatsigiri vemimhanzi pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira. Muimbi ane mukurumbira Thomas Mukanya Mapfumo anoti zvakaitika zvinoratidza kuti nyika iri kutongwa nedemo.
Iye mtungamiri wenyika uwa mnoti hidi angadai akatopindira panyaya yemwana semukuru wenyika kuti aizvo handimbo zvida handiti kutombo zvidwa nezvazvo.
Mutauri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti vanoona sekuti vaviri ava vari kushungurudzwa nekuda kwebasa ravo.
Mapurisa achimisa vaimba vakuita basa ravo. Tinotarisa Baba Harare ari munhu aane nguva achikurudzira vechidiki kuvhota, tichiti ndo mhosva yaari kupanishirwa nemapurisa ari kuratidza kunge ari partisan. Tichiona Wingi D ari kushungurudzwa nekuda kwekuimba kwaakaita rwiyo runoshoropodza kubiwa kweupfumi hwenyika huchidyiwa nevashoma.
Mumwe mutsigiri wa Wingi D uyo ati anonzi Tanatsiwa ati akashungurudzika zvikuru nezvakaitika.
Ha, inini sefanira Wingi ndakashungurudzika ende nditori munhuwo akutosha kuatenda ma activities akadaro, because chinokwanisa kunge zvakukonzeresa kuti vanhu pachedu tibwisane imomo semafans.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakudzaika dzere vanoti vakakachamadzwa chose nezvakaitika vachiti Wingi D aisafanira kukanganiswa ari pabasa rake.
Isu hationi chakashata pane zvinoimbwa naWingi D, hapana chakashata pakuti aite basa rake semuimbi. Kana pane zvaari kutaura zvavasingafariri ivo, vanofanira kutaura kuti ndezvipi zviri kuvashungurudza. Isu sekuziva kwedu Wingi D ari kuimba achishora huri, Wingi D ari kuimba achishora umbavha. Hatizivi kuti iwo imbavha here.
Asi mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kwemashoko muzano PF vatafadzwa Mugwadi vaudza Studio 7 kuti bato ravo harinei nezvinoitika kumitambo yevaimbi vakasiyana siyana.
Zvinoitika kwa Wingi D handizvizivi, zvinotozikanwa nemafanzi ake anenge amuteerera iko. Kana vatadza kuirirana nevanomuteerera vanobhadhara mari vachipinda mushoo yake kuti onomunzwa, iyewo vaimbira zvinhu zvavasingadi kunzwa, onetsana ikokoko modzoka moti kwai musangano wezano PF. Peva kuti musangano wezano PF ndounomutsvagira vatsigiri here nyaya dzezvemumhanzi.
Vakadzere vaudza Studio 7 kuti vaimbi vanofanira kuita basa ravo vakasununguka sezvo basa ravo risingabatwe nemutemo weMaintenance of Peace and Order Act uyo unoshandiswa pamapato ezvematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Mashoko aburitswa nemutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica, Vannevar Price, anoti gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaAnton J. Blinken vasangana nemutungamiri wehurumende yeEthiopia vaAbiy Ahmed nhasi kuti vakurukure nyaya dzakasiyana-siyana dzakakosha muukama hweAmerica neEthiopia. Pamusangano uyu vaBlinken navaAbiy vakurukura kubudirira kwechibvumirano chekumisa kushungurudzana cheCessation of Hostilities Agreement zvichitevera kunyarara kwepfuti kumaodzanyemba kweEthiopia. Kubudirira uku kunosanganisira kuwedzerwa kwokupinda kwerubatsiro pamwe nekumutsiridzwa kwezvekushandisa zvakakosha. VaBlinken vatsinhira rutsigiro rweAmerica mukuedza kwezvikwata zvose kuzadzisa zvizere chibvumirano ichi kuitira kugadzira hwaro hwerunyararo husingagumi.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano pa Voice of America tinokupai chero nau zvekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. Pa Voice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto ari kurwisa chikwata chinopfurikidza mwero pamugano weNigeria neCameroon anoti vanhu zviuru zvitatu vasara vasina pekugara nekuda kwekurwisana kwatanga zvemunzvimbo iyi. Vanhu vakawanda vanonzi vave kutsvaga upoteri panzvimbo inonzi Minawao kudivi reCameroon. Nyaya yekupa Ukraine zvombo zvitsva zvehondo inonzi iri pamusoro-soro pazvinhu zviri kuziva nhasi apo gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika muAmerica Lloyd Austin nemamwe makurukota kubva kunyika makumi mashanu dziri kutaura nezvekurwiswa kweUkraine neRussia. Kuna Prespo Musundi. Ndinodzokorora kuna Prespo Musundi uyo anoita zvemutambo wekuchovha mabhasikoro ari kuSouth Africa. Kuberekwa akaremara tsoka dzake hakuna kumutadzisa kuzadzisa chido chake chekutamba nemabhasikoro. Musundi akaberekerwa kuchiredzi akazoenda kuSouth Africa muna 2009 mushure mekushaya kwababa vake muna 2004 aine makore gumi. Akazopinda mune zvekuchovha mabhasikoro mushure mekunge atengerwa bhasikoro nevarungu vaaishandira kuti awane chekufambisa. Pari zvino Musundi ari paunyanzvi hwepakati nepakati kana kuti semi-professional ari nhengo yechikwata cheTeam Piga Eurosteel Academy chiri makare muSouth Africa. Anoitawo basa rekugadzira mabhasikoro anenge akafa. Ngatinzwe hurukuru yataita naye pamusoro peshuviro yake yekuti anga achienda mberi nebasa rake rekuchovha mabhasikoro ari muZimbabwe muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika.
Zvemabhasikoro zvakangouya sekutamba mushure mekunge ndatengerwa bhasikoro nevarungu vandaishandira kuno kuSouth Africa ndichienda kubasa makuseno ndichirishandisa setaxi. Ndobva club Lions, Pretoria South Lions, and approach of joining vanoda kuita zvemijaho yemabhasikoro neni. Chibva ndabvuma, chibva ndaseta pameeting navo nevarungu vandaisenzera kuti vauye vazogara nevarungu vandaisenzera kuti vavaudze ndoo nyaya yatada kufunga kuita maweekends. Kuti ngati ndoo mauya zvakaita muchidimbu, nokuti tikada kuirondedzera tingapedza zuva rose.
Mune mijaho yamati mapinda here nekuchovha mabhasikoro ikoku?
Ndingangoti mijaho ndaita yakati wande kuno kuSouth Africa, asi kuti ndingaidoma nemazita ndingatora nguva ndichangodoma miri mitatu chete. Yesu hombe yandakaita ndingati Bridgestone Route 66 Mountain Bike kwandakaita number 3 yanga iri yemazuva matatu. Ndikaita zvakare resi inonzi Absa Cape Epic tikabuda tiri panumber 56 in category, tikabuda tiri panumber 108 paresi yose. Iyi resi yakada kungofanana navana Tour de France. Ndikaita zvakare mamwe akati wande handichakwanisi kundimadome nemazita.
Tiri kuona kuti zvino muri kuita mijaho yenyu muri kuSouth Africa, makaenda rini kuSouth Africa uye chii chakaita kuti muende kuSouth Africa?
Ndingangoti kuSouth Africa ndakasvika nekuda kwekuti baba vanga vafa, saka panga pasisina munhu anga achikwanisa kutichengeta uye kuchengeta amai zvakare.
Tinoda kuti imi muri munhu anorarama neurema, zvino zvazvinokukanganisaiwe here mumijaho yamunoita iyi?
Ndingangoti yesi, pane imwe nguva zvine maeffects azviinawo nokuda kwekuti bhasikoro kuti uringe uchiri chovha balance zhinji iri kutsoka maringe nekunge wakatsika papedha ndokune balance zhinji. Asi muchidimbu kutaura dzimwe nguva kuti ndoo zvandiri zvinobatsira tani kunyarara kutora nguva refu wakanyarara asi mukati uchisafa. Ndingangoti ndakaita problem pakusataura kuvanhu uye kuda kuti vanhu vazive kuti ndoo zvandiri.
Tichitarisa remangwana renyu netarisiro yenyu, zvii zvamuri kutarisira?
Pari zvino ramangwana rangu tarisiro yangu ndeyekuti ndinge ndichirepresenta nyika yangu yandinobva kusimudzira mureza weZimbabwe. Uye ramangwana rangu tarisiro yandinayo ndeyekuti sezvo ndiri makenika wemabhasikoro, mugadziri wemabhasikoro muchishona, ndizove neshopu yanguwo yandinenge ndichigadzira mabhasikoro ndiri ndichiona ndiri kuZimbabwe kwete muno muSouth Africa. Imi nichero muno muSouth Africa kana Mwari vachinge vatendera ndinge ndichirana a small bike shop. Uye vanogonawo kusapota vagona kusapota nepadiki pavainapo kunyika kwedu kuti ndigowanikwa ndichidzokera kunyika ndichitanga kumhanyira ndiri munyika uye kusimudza flag yeZimbabwe.
Uyo anga ari chizvarwa cheZimbabwe Presmo Musundi anoita zvekuchovha mabhasikoro ari parunare muPretoria muSouth Africa neStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chibimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Makateerera kuStudio 7 tichitepfenyura tiri muWashington DC pamuzinda weVoice of America. Vanoda kuteerera Studio 7 munokwanisa kutibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne-7255 shortwave. Chirongwa chedu cheLive Talk chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Nhasi tiri kutarisa nyaya yemagwaro eZimbabwe Exemption Permits, sezvo chikwata chakatumwa nehurumende kunotaura nezvizvarwa zveZimbabwe chakatanga kushanda nemuvhuro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne-7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanopa madzishe zvikakarara zvemotokari vachiti hapana chakaipa kuti madzishe vatsigire bato ravo rezanupf. Asi vanopikisa vanoti izvi hazvisi pamutemo. Mapurisa otaura kekutanga nezvezvikonzero zvakaita kuti vange vachirambidza Wingi D kuimba kuchitungwiza. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndokusiya mina Standikile Musanga.
So we see